kana vachitaura kuti 22 megawatts tingati tichienzanisa nemagetsi atagara tichishandisa ekuti tinoshandisa marasha tichimapisa kuti tigadzire magetsi. Magetsi ari kuzobuda mu plant new one iye 22 megawatts angada kungoenzana nemagetsi anogadzirwa paHarare Power Station iri kumaindustry muno muHarare. Magetsi iwayo tingati magetsi anogona kusevenzeswa padzimba dzinobatanidza Kwadzana, Glenview, Budiriro, Glenora nedzimwe dzimbo dzese dziri kudiviro reHarare. Unokwanisa kuwana magetsi ekusevenzesa akakwana kubva pa 22 megawatts.
Kai basa rakakura kara tiri kutaura nezvaro apa iri.
Aiwa, ibasa rakakura. 22 megawatts ibasa rakakura. Kuti mudzimba yedu hatitarisiri kuti magetsi akawanda anoshandiswa mudzimba. Sezvo magetsi mazhinji kana economy ichinyatso kushanda zvakanaka anoshandiswa kuindustry. Asi takatarisa nezvenyika yedu yeZimbabwe, pari zvino mamiriro akaita upfumi hwedu, magetsi mazhinji kana kuti akati wandei ari kushandiswa mudzimba. Saka muchaona kuti kufurwa kweplant new one iyoyi kuchabatsira zvakanyanya kuti magetsi asazoshota kana kuti asazodzimwa. Kuti
taona pari kutaurwa kunzi ichange ichivakwa panzvimbo yakakura kuita 40 hectares, zvino zvine zvazvinogona kukanganisa here?
Ya, tinetika panofanira kuiswa solar, inofanira kuiswa pamwe panzvimbo panga pachifanira kuzorimwa kana kuti panzvimbo panga pachigara tumwe tupukanana twaanoti tinoita inonzi ecosystem yaya pachirungu. Saka pachava kwa solar plant yedu iyi tichabvisa miti, tichabvisa tupuka itoti, tichabvisa patunogara, tichapabvisa tokanganisira magariro atanga tichiita. Saka pasati paiswa plant iyoyi panofanira kushedzwa veema. Veema vachava vachitarisa votarisa yavanoti environmental impact assessment, kungoreva kuti pachavakwa plant iyi zvii zvipuka kana kuti zvimwe zvirimwa zvichakanganisa mararamiro azvo panzvimbo iyi. Saka hongu pane zvinogona kukanganiswa asi hatitarisiri kuti zvinenge zviri zvinhu zvikuru.
Pane mabasa here anotarisirwa kuti vanhu vanogona kuzowanawo mabasa mukuvakwa kwayo kana nekuzoramba ichishanda kwayo mazuva ese? Izvinotorawo vamwe vanhu here vangazowane mabasa mune chiitiko ichochi?
Hongu, mabasa anowanikwa nekuti tikatarisa 22 megawatts kuvakwa kwadzo iproject inotora mazuva akawanda, inogona kutora kana mwedzi mitatu kusvika kumwedzi mitanhatu. Iva vanhu vachatakura masolar panel acho zvinozogadzirisa magetsi acho kuti achipinda mumagetsi edu atajaira nekuisa pachagara masolar acho. Pachadiwa vanhu vanovaka, pachadiwa vanhu vanoita civil engineering, pachadiwa vanhu vemagetsi.
Kune here kumwe kumuZimbabwe kune imwewo nzvimbo kwati kwamboitwa iyo project yemasolar yemhando iyoyi yakakura kudai?
Kuriko kune kwaMutoko pane kambani yakaisa plant yemasola kunonzi kuRiverside Solar Plant. Ikoko kuri kutarisirwa kuti ichazopera Riverside Solar Plant ichange ichigadzira magetsi anosvika 100 megawatts anopindwa kashanu neari kuda kugadzirwa kwaseke. Saka zvitoriko zviri kugadzirwa, hongu yekuRiverside haisati yapera asi yakutogadzira moto uri kutopinda mumatambo dzezesa dzatiri kushandisa nazo.